This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi weSvondo, mbudzi 30, 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080, ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Gadziriro yeCongress yeZANU-PF inonzi yave pamusorosoro kunyange hazvo mubato iri muine kunetsana. Zimbabwe yobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Gadziriro yemusangano mukuru weCongress webato reZANU-PF inonzi iri kufamba zvakanaka kunyange hazvo mubato iri muine kunetsana kukuru pakati pemapoka anonzi ari kurwira kutonga kana mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vasiya chigaro. Kongresi iyi iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa2 kusvika musi wa7 zviita. Imwe nhengo yeZANU-PF vaMorris Ngwenya vanoti vanoona musangano uyu uchifamba murunyararo kunyange hazvo mubato mavo muine kunetsana.
Mafambiro ari kuita iko zvino urongwa hwegadziriro dzeCongress, ndinoona Congress ichiitwa murunyararo zvikuru sei panyaya yekuno vachavhetwa kukwanisa kuti vachipinda kuCongress. Vanhu vandinotarisira kuti pakuvheta ipapa ndopavinyatsotarisiswa kuti nhubu dzingade kukonzera zhowe zhowe kuCongress hadziende ikoko. Ndo maonero andiri kuita kuti aiwa Congress ichaitwa murunyararo chaizvo zvakanakisisa.
Pane vamwe vanga vachichemawo kuti mafambisirwo anga achiitwa kunyoreswa kwevanhu vachange vachienda kumusangano uyu anenge anga asina kubuda zvakanaka pachena, ingadzi transparency. Hamuone here vanhu ivava vari kugunun'una vachizokwanisa kunge vachiuya kunokanganisa musangano?
Zviyezviyo ndo zvinowanzonzi sour grapes pachirungu, kureva kuti vanhu ivavo ivo vasiri kukwana kuti vakwanise kuenda kuCongress ndivo vacho vanenge vachitaura mashoko asiri iwo. Asi maonero andiri kuita munguva yadarika iyi, tingati mwedzi uyu wese, panga pachiita kugadziriswa kwakasimba kwebato kuona kuti nhubu dzese dzinosendekwa dzombomiswa parutivi dzinyatsoongororwa kuti dzinoda here kuteedzera gwara remusangano. Kana vasingakwanisi, kana vasingakodzeri kunge vachiteedzera gwara remusangano, vosarudza rimwe bato zvichida kwavangade kuenda. Saka maonero angu inini hongu, vakawanda vanhu, tingatoti vanhu vese muZimbabwe vangade kunge vari nhume dzinoenda kuCongress, asi hazvikwanisike. Saka uye uyo anenge anzi haukodzeri kupinda anotsutsumwa nokutaura zvisiri izvo. Ndo maonero andinozviita ini.
Ko, panyaya yekuwandudzwa kwebumbiro rebato kuti mutungamiri webato anga achibvumidzwa kudoma iye vateedzeri vake pamwe nasachigaro, zvaitarisirwa kuti zvinge zvichiitwa nevatsigiri vebato paCongress.
Constitution yeZANU-PF inopa simba kucentral committee kuti kana paine kugadziriswa panyaya yebumbiro remutemo kana kuti constitution yebato, zvinoitwa necentral committee.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF vaMorris Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, iro riri kucherechedzwa mangwana. Masangano akawanda munyika anotungamira mukurwisana nechirwere cheHIV AIDS anoti anotarisira kuti Zimbabwe ichabudirira mukuzaisa dingindira regore rino, iro rinokurudzira kuti marudzi anotevera anga asina dambudziko rechirwere ichi. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano rebatana HIV AIDS Organization vaFarai Mahaso pamwe navaTimothy Manyemba vanoshanda nesangano remasvingo Community Based HIV AIDS and Vulnerable Children Organization kana kuti makobhawo. Tatanga nekubvunza vaMahaso kuti vanoti kudii nezvezuva iri.
Ndinoona zuva iri rakakosha zvikuru kuti tirangarire vakashaika neHIV, tichirangarira mabasawo ari kuitwa mukuti tipedze HIV. Ndofunga ike zvino tinofara zvikuru nokuti tichitarira mukutaura kunoita UNAIDS nemaonero atinoitawo tiri pasi on the ground. Tinoonawo kuti vari kutaura kuti taamupedo nokupedza HIV maybe by 2030. Tichiona kuti basa renge rakashandiwa pa30 years dzese dzakashandiwa tichigwa neHIV. Saka tinoona zvakakosha kuti tirangarire, tichirangarira kuti tione kwatakabva, asi tisingakangamwi kuti tirambe tine simba rokuti HIV ichiripo, tirambe tichishanda kuti tisvike kwatinoda kusvika ikoko pakupedza HIV.
Mukoma Timothy, munoti nezvezuva iri pamwe nemashoko ataurwa namukoma Farai?
Aiwa, ndinotsigira zvataurwa namukoma Farai Mahasi kuti zuva iri zuva rakakosha kucherechedza vakatisiya utachiona kuHIV and AIDS. Tichicherechedzawo futi vanorarama navo, tichicherechedzawo futi vari paground vanoshanda vachifishidzira donzo rokuti tisvike pakupedzeredza utachiona kuHIV and AIDS, uyezve tichicherechedzazve batsiro yatiri kuwana kubva kune avo vanozvipira kuona kuti aiwa ngatigwisane nedenda iri.
Mukoma Mahaso, tichitarisa nezvesangano renyu imi riri kubatsirawo zvakadi kumisa kupararira kwechirwere ichi?
Sangano redu ndingati kubva kwatangwa HIV rinova rakatangwa naAuxilia Chimusoro, anova iye mukadzi wokutanga muno muZimbabwe kubuda pachena kuti ndine utachiona hweHIV. Izvi zvakakoshera kuti vanhu vaone, uye kuti vaone kwekutanga kwaHIV vanhu vaingoita sekuti ndezvimwe zviripo. Saka basa redu ratinoita rakawanda rari rokushanda nevanhu vanorarama neutachiona hweHIV, tichishanda nato timasupport group ayaya. Takashanda neakawanda mucommunity zvokuti tine anodarika kana 1000 masupport group. Mamwe acho tiri kushanda nawo, mamwe acho aakungozviitira ega nokuti vanhu vaakuziva zviri kuitika. Uye tichibetserawo nyaya dzestigma idzi nokuti tisa magrupu anoonekwa mucommunity tichiita awareness.
Mukoma Manyemba, nyaya yataurwa namukoma Mahaso, nyaya yestigma iyi muri kuionawo sei uye zvii zvamuri kuitawo?
Ndinobvumirana nezvangachitaurwa namukoma Mahaso panyaya yestigma. Isu zvatinonyanya kuita, tinonyanya kunangana nekudzivirira kwokutanga-tanga pachirungu yatinoti primary prevention. Primary prevention inobatana futi nedozo restigma pakuti hatigoni kudzivirira tisina kushanda nenyaya yestigma. Hatida kudzokera zvangu kudonzo redu pakuti isu donzo redu sezvo tichishanda tiri maboka akatisiya neshomanene atiri mubato reHIV and AIDS. Isu tinonyanya kushanda panyaya yekudzivirira kwokutanga-tanga kunova primary prevention. Tinoshanda nemacommunities.
Ava vanga vari mukuru wesangano remakobhawo vaTimothy Manyemba. Manzwawo zvakare kubva kumukuru wesangano rebatanai HIV AIDS Organization vaFarai Mahaso. Vaviri ava vanga vari parunare mumasvingo neStudio 7. Varimi vakawanda munyika vari kuchema nekunonoka kwavanoti kuri kuitwa neGrain Marketing Board kuvabhadhara mari dzavo dzechibage chavakatengesa mwaka uchangopera. Varimi ava vanoti nekuda kwekuti GMB haisi kukwanisa kuvabhadhara, vari kutadza kutenga mbeu nefotereza zvekuti vagadzirire mwaka uno uyo uchangotanga. Zvinonzi GMB ine zvikwerete zvevarimi zvinoda kusvika kumamiriyoni makumimana emadhora. Mukuzeya nezvidambudziko iri, tabata mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union Vavanda Chabikwa kuti tinzwe pamusoro penyaya iye.
Zvechokwadi, nokuti akakurudzira varimi kuti tisaichibage kuGMB nokuti kwanga kwataurwa mutengo wakanaka, mutengo w3.9%. Usati wadzikwa mutengo iwoyo, varimi vanga vachibirwa, vanga vachibatirwa zvakaipa. Tainzwa nzvimbo dzakawanda 150, 180, 200 petani. So zvati murimi angopuwa mari, asi mari iyoyo haikwanisi kuti izomutengera zvinhu zvokuti anotanga kunorima wega gore rinotevera. Saka mutengo wechibage uyu wanga wakanaka manjinya yamwe nokwakubhadhara iyi kwaitwa neGMB yadzosera chido nokuti chaitaa mari iyoyo ndechati murimi akaiwana wotengawo zvanotenga zvokupinzana zvomuminda. Ibasa redu kuzvitaura nokunzwa kuti zvakamira sei. Achishunyarara kutaura nawo vakuru vekambani yeGMB, kutaura nawo vakuru vehurumende, tirikuudzwa nyaya yekuti kuoma kwezvinhu asi mari kutsvakwa zvichaita hazvinai manji. Takavimbiswa kuti svondo iroro rineiri kana kuzotevera iyi zvofanira kunge mari yacho yawanikwa, varimi vaone mari vaindotenga mainput avo, izvi vokotoi vanotenga mbeu dzavo vechibage votengwa mainput avo, vonorima pavanokwanisa ipapo panokwanina nemainput avanenge vainawo.
GMB inosimbotengesawo mbeu nezvimwe zvinodiwa pakurimisa. Mwaka uno zviri kukwanisa here kunge zvichiwanikwawo muma-GMB depo?
Urongwa ihwohwo mwaka uno haupo, asi kune mamwe madepo tine makambani vari kutorendawo nzvimbo imomo, vari kutengesawo yatoti mainput aya. Vako kwese zvokuti hakusita kuti murimi achaitwa kure.
Vanga vari mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union, vaWanda Chabikwa, vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti tikuendesei kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemukuru wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, kana kuti YIDES, vaSydney Chisi. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 vaChisi.
Maita basa vaZulu makasimba here?
Aiwa, isu tiri nani edu vaChisi. VaChisi, toda kuti tinge tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi, tichiona kuti zviri kuitika izvi zviri kusiya vechidiki vari papi chaizvo. Tiri kuona kuti mubato riri kutonga reZANU PF zvinhu zvinenge zvakaita manyama amire nerongo. Semaonero enyu, zviri kuitika izvi zviri kukanganisa sei vechidiki?
Maita basa vaZulu, ndinofunga kuti isusu sevana vechidiki vemuZimbabwe, dambudziko ratakagara tinaro zvikuru sei pakatanga kufoma pati inonzi MDC, takaona isusu zvikuru sei kushandiswa kwevana vechidiki mune zvematongero enyika nenzira isiri iyo. Ndo vanorova, ndo vanorohwa, ndo vanouraya, ndo vanourayiwa. Asi tazoona kuti izvo dambudziko iroro rinenge riri kuramba richiwanda, maorganizations akaita sana YIDES, maorganizations akaita sana Crisis Zimbabwe Coalition, maorganizations akaita sana Women's Trust, Women's Coalition, nyaya yavaifomerwa yanga isiri nyaya yekuda kungotsvaka chinzvimbo mune zvematongero enyika. Yanga iri nyaya yekuti tione kuti vana vechidiki vanokwanisa kunge vari mupo here panorongwa zvinhu, panosimudzwa zvinhu, panobudiswa utongi. Zvikuru sei nenyaya yekuti vana vechidiki vasashandiswa mune nzira dzakashata, vachishandiswa nevanotungamirira kuti vaburitse zvinhu zvinge zvichidiwa nevanonge vachitungamira. Pataifunga kuti tafamba rwendo rwakanaka, Zimbabwe yanyika yakukwanisa kutora vana vechidiki sevanhu vanofanira kunge vari pamwe chete mukusimudzira nyika, taona ZANU PF sebato riri kutungamira richidzokera zvekumashure kwatanga tichifunga kuti tabva. Raakutanga kuchishandisa vana vechidiki ivavo kuita mademonstrations, kuita mavote of no confidence. Nezuro ndakarwadziwa zvikuru sei ndichiona imwe rally yaiitwa yeprovince yakanga ichiita mavote of no confidence, murume mukuru achirohwa nevana vechidiki zvokwadi panews. Ndichitizvo, saka tiri kudzokera kumashure, zvii zvatiri kudzidzisa vana vechidiki? Saka tiri kuona ike zvinezvi kuti patanga tichifunga kuti tafamba senyika, tichifunga kuti tagona, tadzokera makore akawanda kumashure.
Ko, kunyaya dzezveupfumi zvakamira sei kune vechidiki?
Ine zvinoizvi vaZulu, hakuna nyaya dzezveupfumi dzatingataura nevavo, nekuti dekwanga kuri kuti tingabvumidzwa kushandisa mamwe manzwi asingafadzi. Taitaura kuti izvo pare zvino hatina gavhumendi. Ndiri kudaro nenyaya yekuti izvo pare zvino hakuna munhu ari kunetsekana nenyaya yekuti upfumi hwazofamba sei, hwazoondomoka here, hwazogadzirisika here, ndiani investa azouya, tazounganidza mari, ndekupi kwazogadzwa chibhorani. Gavhumendi yatinayo ike zvinezvi igavhumendi yakabatwa njere nenyaya yeCongress. Saka pamwe totombomirira kuti Congress ipfuure, pamwe ndo pavanhu pavangatanga kufunga izvozvo. Saka pare zvino nyika inei, tingati nyika inei yakafriza. Idea yanga iri nyika inonwa bhurongo. KuZimbabwe tinoti munhu akanwa bhurongo anosvika, zvokuti haareacti pane zvinenge zvichiitika nenguva.
Saka ike zinezi government ya tina ya hapana zaerita. Saka tika sabanyia jezo upumi. Vana nchidiki wangawa changa kupinda mjimbo. So kuti masumazwa ya kutanga katanga gore. Yange zima aset. Chero kapota kuseru zima aset. Kenda parofu zima aset. Kenda pamchato zima aset. Ike zinezi zete zo zanyararwa. Nekuti akutina mnashine kontene zo zima aset. Vaona wati aishandi one. Vaona kuti alanga pezi energy yawa chao zwe zima seti nukuti chao chaga isimba saka in terms of nyaye ze economy hakuna pekuti tingati wana HD kwa punduta mwenezu kubudake zwe zimnyaye ze economy ukati asa iwa wana HD kwa chona tikati asa nyaye mabasa china masa wanga wa chitaura iwo mpawanga chana wanda budget wawo kuti kubamu na 2011 kushika nasu na 2014 Zimbabwe ya loser almost 4,210 jobs.
Tichi tarisa okuru kuti iyo kongresi ya pera. Pane chivimbo yereche kuti vanhu vanenge vodzokera panyaya kuti ngati tarise iwo zvingabatsira vechidiki vachisise maonero enyu.
Dambudziko riripo nderekuti izvo tikatarisa pare zvino ndofunga maminista nemadeputy minister anzi ari kuda kuuraya president Mugabe. Ovane zvekuita nekuda kuuraya president Mugabe. Vakawanda zvisingaiti. Saka dambudziko riripo nderekuti izvo kana vakufanira kuzvinga vachienda kana kuti mucabinet meeting yekuti vatange kuronga kuti toumba sei zvinhu zvinobatsira vana vechidiki, toumba sei ikonomi yedu, zvinonetsa kubuda mune zvakadaro. Saka zvinokwanisa kureva kuti vamugabe vachafoswa kuti vaite reshuffle cabinet yavo. Saka ike zvinezvi kana vakabvisa vangavaripo ivavo yavangaita kuti ndiyo the best team yavo after winning an election with 61%. Unoshaya kuti saka vakuzonotsvaga ani manje. Saka dambudziko rapo manje nderekuti izvo after Congress kuzotanga kushanda vese vanhava handioni zvichiitika. Saka zvinoreva kuti izvo zvirongwa zvanga zviripo zvevana vechidiki hazvichakwanisi kubuda.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu vachisi.
Maita basa vazuru.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe, vaSydney Chisi, muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, vateereri, nambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mfaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokuseya mwako a Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chedzidziso chaunopa kune vechidiki. Kambo, wafungei kubva kubundo boys tabatashwa kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Gadziriro yeCongress yeZANU PF inonzi yave pamusorosoro kunyange hazvo mubato iri muine kunetsana. Zimbabwe yobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchanga muine zvakare mangwana. Kune awa vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Marvelous Musanganya uye.